This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri mushuwe sondo kubvumbi 3 2016. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mukuru wesangano reZim Rights okurudzira vakashungurudzwa kana vanoshungurudza vamwe kuti vabude pachena. Rimwe sangano revarimi rotambira kurudzira yekuti varimi vefodya vavhure mabhuku ekumabhanga senzira yekudzivirira kubirwa mari kana vachinge vatengesa fodya yavo pamisika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vaOK Machisa vanoti kuti munyika muve nekuregererana pamwe nekupodzwa kwemaronda, vanhu vakakonzera kushungurudzwa kwevamwe kana vakashungurudzwa vanofanira kubuda pachena. VaMachisa vanoti vari kukurudzira kuti vanhu vataure kana kuburitsa pachena kushungurudzwa kwavanenge vachiitwa mungave mudzimba, mukugara kwavo kana mune zvematongerwo enyika. Mashoko avaMachisa anouya panguva iyo vanhu vari kupa maonero akasiyana-siyana pamusoro peNational Peace and Reconciliation Commission iyo iri kutarisirwa kuti ichapodza maronda ekushungurudzwa mune zvenyika. Ngatinzwei hurukuru yataita navaMachisa.
Tinokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti matambudziko ose amunosangana nawo, zvikuru ekushungurudzwa nemunhu zvake chero, angave shefu pabasa, angave minista, angave chi, ndapota budai pachena titaurirane kuti izvi zvinofanira kuguma, nekuti tiri muZimbabwe yakasungunuka inofanira kuti tirwire kodzero dzedu. Ndosaka tichipembera pasi pano pose tichiti zuva iro rinofanira kutaurwa chokwadi. Ngaritaurwe chokwadi, noti chokwadi chekuti vanhu vapokane, asi chokwadi chekuti tivake Zimbabwe. Hachisi chokwadi chinobuda mumuromo chete, asi vanonyora mapepa nhau, vanotaurawo mumaredhiyo, vanotaura mumatv, ngavataure chokwadi.
Asi mungaona here vanhu vachibuda pachena vachitaura icho chokwadi chiri kukurudzirwa? Nekuti kazhinji chokwadi ichocho ndochinovigwa nevanhu.
Vanhu vashoma vanouya kwatiri, zvikuru kwatiri, kana tava kuuya kumusangano kwedu kuZimbabwe Human Rights Association, vanouya vaka kuti tizotaura kuti izvi takuda kuzvipembedza, takuda kuzviisa pachena. Unozwa vachizama kugunun'una, asi chitsvambe chatinosiya kuvanhu veZimbabwe kuti mukaviga izvo zvinoita kuti ramangwana redu risajeke, kana kuti development isauye muZimbabwe, hakuna kwatinenge tichienda. Ndaizokurudzira kuti musungunuke kuenda kumapurisa, kuuya kwatiri, kuenda kune maorganizations anobetsera kuti kana pane munhu anenge ashungurudzwa ataure abude pachena, ende zvigobetsera kuti ivavo vanenge vashungurudza vainde pamberi pematare.
Vanga vari mukuru weZim Rights vaOK Machisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemabhaisikopo vaDavidson Mudzingwa Vanoti mukupera kwegore rino vari kuburitsa baiskopu rinotarisa nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu vekuchisumbanje zvichitevera kutorwa kweminda yavo ichienda pasi pekambani yemafuta yekufambisa yeGreen Fuel yeri kurima nzimbe munzvimbo iye. Ngatinzwei hurukuro yataita navamudzingwa.
Patinosvika mumwedzi waGumiguru mukati megore rino tinenge tatopedza baiskopu riri ratinonge tichiita kunyika yeZimbabwe. Tange tichiita kwemakore mana anopfuura tatanga mugore ra2012 nge tichitora mufananidzo uye nokutaura nevagari vekunzvimbo isumbanje vari kusvika pakunge vachibviswa nokutorwa minda yavo vachinzi paiswe chirimwa chenzimbe kuti chizogadzira fuel iya inozikamwa uko kunyika yeZimbabwe sokuti green fuel. Izvi zviri kushungurudza vagari ava, asi baiskopu iroriri harisi kungongorora zvoga zvekuti vanhu vakusumbanja kutorwa minda yavo, asi riri kutaurira chibhende chiri kuitika kuti vanhu vainzi vari kupiwa minda yavo vanhu vachitema, asi kune vanhu vatema vakusva pakunge vachitorwa minda yavo. Uye uchange uri mukana kana kuti fafitera rokuvhura kutarira kuti zvii zviri kuita mberi menyika yeZimbabwe, zvikuru mabasa ari kupera, maindastri ari kutsakatika, zvichange zvichibuda kubudisa nefirimireri ichange ichibuda mumwedzi waGumiguru gorino.
Dzimwe nyaya dzamunobata idzi vamudzingwa, dzimwe dzenyaya dzinogona kutariswa nevamwe kunga dzine zvematongerwo enyika, hamuzosangana here nematambudziko mukuita basa renyiro?
Matambudziko pari zvino hatisi kumatarisira nokuti nyaya iyi ingangonzi pamwe ndeye matongerwo enyika, asi chokutanga pamudzi payo haisi nyaya yematongerwo enyika, inyaya yekuongorora magariro evanhu. Uye nokuti magariro avanoita yakati magariro ayambosita munharaunda yavo asvika pakunge ashanduka sei, uye uchada kuti ashanduke chii. Kakuru zvinhu pazopindawo nyaya dzepolitics dzenge dzazopindawo, asi hari zidonzvo redu. Donzvo redu nderokuti magariro evanhu ava avakagara kubva matateguru avo arimo munzvimbo iyi asvika pakunge ashanduka nemhaka yei? Ndonyaya yatinenge tichiongorora, ende uye totarisira kuti asi nyaya dzingasvika pakunge dzishurukusha vezvematongerwo enyika.
Ava vanga vari vaDevson Mudzingwa vanoita zvemabhaiskopo nekambani yemvura yaAfrica vari kuJohannesburg, South Africa neStudio 7. Rimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union rinoti rinotambira nemufaro kurudziro yekuti varimi vefodya vavhure mabhuku ekumabhanga senzira yekudzivirira kubirwa mari dzavo kana vachinge vatengesa fodya yavo kumisika yefodya. Mutungamiri wesangano iri vaPaul Zakaria vanoti danho rakatorwa neRBZ rekuti varimi vefodya vasapiwa cash pavanenge vachibhadharwa richayamura varimi kuti vasatambisa mari dzavo nekungotenga zvinhu zvavanenge vasina kurongera. Varimi vazhinji vanonzi vari kuvhura mabhuku ekumabhanga, uyewo mabhanga akawanda anonzi ari kurerutsa mitemo yavo senzira yekubatsira nayo varimi ava. Ngatinzwe hurukuro yataita navaZakaria pamusoro penyaya iyi.
Isu sesangano revarimi izvo ndozvatinotokurudzira zvakanyanyisisa, nekuti vanoziva kutengesa kunoitwa fodya muZimbabwe, vanoziva kutengesa kwainoita kunana poka kunana CSF kumaflows kwedu kuyako, unoona kuti kungobuda mumaflows imomo pagedhi panenge paine vane midhedha midhudhudhu pane chii panotengeswa chino nechino. Saka murimi kana abuda kubva mumaflows akabata kesh iri muhomwe imomo, kureva kuti chaasangana nacho ndochaanotenga. Hazvina planning, zvinongoitika ipapo. Ende zvopoita matsotsi anga achingobira varimi ipapo achingobuda imomo, vamwe vakatorerwa mari achinzi ndombodai titese mudhudhudhu yanda kutengera mari yacho nemudhudhudhu zvoenda zvakadaro. Hazvitetseri kuti vanhu vabudise mari vachishandisa ichibuda muhomwe, mari inoshanda ichibuda mubhengi. Izvi zvakazvishandira zvakanaka zvikuru, zvinounza kurongeka kuvarimi uye zvinounza kuchengetedzwa kwemari zvose dzavanenge vashandira kwegore rose.
Ivo varimi pachavo vari kutambirawo sei danho iri, tichiona kuti vamwe vanga vasina kana mabhuku ekumabhanga iwayo?
Tiri kupari ivo iko zvino zvekuti chii chashanduka panyaya yekuti varimi vachabhadharwa sei gore rino kubva kufodya yavo yavanorima. Mabhank accounts haasi kutombonetsa kuvhura zvachose, nekuti zvinhu zvishoma shoma zvinodikanwa kumurimi wefodya. Pari kungodikanwa chitupa chake negrowers number, wotovhura akaunti.
Nyaya imwe inogona kuchemwawo nevarimi inyaya yemitero inonzi inozobatwawo nevemabhanga ivaya pamari dzinenge dziri mumabhanga. Hamuoni here zvichizoitwa kuti vamwe vatye?
Iyoyo inyaya chaiyoyo nekuti mamwe mabhengi chajes anochajiwawo haawirirani zvachose nemamiriro anenge akaita zvinhu. Takatarira mamiriro ezveupfumi pamunda womunhu, muhomwe wemunhu. Izvozvo zvekuti vanozopinza maoko, unopinda muakaunti yemunhu, wonotora mazisaji akakura akadai. Izvozvo zvimwe zvinoita kuti varimi vati a kana yangopinda mari yangu mubhengi otono kutidhirowa yose kupimisa remuchina kana chinhu. Apa tichida kukurudzira kuti varimi vasevenzese mari ichibuda muakaunti mavo kuitira kuti kuve netrack record yekuti akatenga chakati, akatenga chakati, mainputi ake haana kuzomirira kunokontraktiwa. Chinhu chakanaka ichocho. Asi kana zvodhura kuti murimati ave neakaunti, then hapana kana reason why varimi vachizogona kuchengetedza maakaunti iwavo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Munyaradzi Rushwaya, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revechidiki reYAD kana kuti Youth Advocacy for Democracy kumasvingo uku. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Munya.
Tinotenda nemiwo nokutendai nokutitambira pachirongwa chenyu.
Mukoma Munyaradzi, tiri kunzwa kuti mazuva apera aya manga muchityisidzirwa. Mukatudzwa kuti chii chaizvo changachiitika?
Right, musi weFriday on the 18th of March ndakatambira mamessages kubva kunhamba dzandisingazivi kuti ndedzani dzinova dzenet 1. Ndichiudzwa kunzi ndisiyane nenational politics ndiconcentrate myself on student politics. Ndikasaita saizvozvo ndaizosangana nezvimhingamupini zvavakandisina kunge vakanditaurira nezvazvo. Vakanditi ivo kumasvingo hakusi kure zvokuti kungatinetsa kuuya. Ndikasaita play according to their rules. Vachaona zvimwe danho rinotevera ravachanditorera.
Makapindura here mashoko aya?
Mashoko aya mushure nemakunge ndapindura kuti ndibvunze kuti ndiani, ndakaudzwa kunzi inda unobvunza anonzi code 11 kuchikoro kwaunodzidza. Lecturer wako international studies anonzi Goredema ndivo vachakuudza kuti code 11 vanombova vanani uye zvinoita zvinovanoita nezvei.
Makavabvunza here ivo mudzidzisi wenya?
Mudzidzisi wangu handina kumboenge ndavabata pafoni yavo ino yandinayo yacho haisikuita. Ike zvinezvi handisi kuchikoro, ndiri kuattachment yangu, ndodzokera kuchikoro muna August.
Saka makanomhanyara here kumapurisa kuti ndo zvaitika?
Hongu musi wechishanu wacho iyoyo zvichibva kuitika ndakanomhanyara kunemanwa rural police. Vekunemanwa vakati ivo nyaya dzinoita nezvematongerwo enyika kana kuvhundudzirwa havadzikwanise, ndokubva vandirefeya kumasvingo kudepartment police internal intelligence. Ndaenda ikoko zvakare vakati ivo havakwanisi kushoshanda nenyaya iyi nokuti nezvematongerwo enyika mairi. Uye nhamba dzakandifonera ndedzenet 1, vanotiwo net 1 inowanzoshandiswa nemastate security agents. Vakandirefeya again kune imwe ofisi zvakare. Ofisi iyoyo vakandirefeya zvakare kune veCID Law and Order. VCID vakati hatigoni kutambira nyaya iyoyo kana isati yatambirwa nevekumasvingo rural headquarters. Ndobva ndadzokerazve kumasvingo kuya ndichizoshandisa rutsigiro rwandakapuwa nevanoita zvemutemo legal advice. Ndobva vazotambira ndokunyora nyaya yangu vakazoti vachazoita follow up ndokuzondipa RRB number yekesi yangu yandakaripota.
Saka kusvika pari zvino pane chavati vamboita here?
Ndifunga kuti pane chavati vaita nokuti handisati ndafonerwa kana kuziviswa maererano nedanho ratiratorwa ike zvinezvi.
Asi imi pane zvamuri kuita here zvekuti mungatyira kuti pada kutyora mitemo yenyika?
Mitemo yenyika hongu munhu wese unogona kukanganisa ukatadza ukatyora mitemo yenyika. Pane danho rinotorwa, mapurisa kana watyora mitemo yenyika anokusunga. Kana zvichida kuti uende padare redzimhosva unoenda padare redzimhosva wotongwa. Asi kuti inini zvandinoona zvandiri kunge ndichivingwa maererano nenyaya iyi ndezvekuti ndiri kumiririra mayouth emasvingo province ivo vachinditsigira pakuramba zvimwe zvinhu zvinoitwa nehurumende iri kutonga ike zvino izvi muzimbabwe zvinova izvo zvava kuvakanganisa rugare rwavo nokuti vanoona zviri zvinhu zvandava kuchallenja. When you are challenging the system, you are also up against my forces akasimba zvikuru. Ndo dambudziko racho.
Asi izvaku kukanganisa here kuita zvamunoita zvekumirira vechidika?
Ndinoti kana kuri kunhabvu kana watova nebhora unototi umakwechete zvinhu zvinozivikanwa izvozvo. Kunyange nevakuru nevanotamba bhora vanotorigona zvikuru vakaita sana Lionel Messi. Saka kana uri munhu azvipira kutungamirira vanhu, kumiririra chokwadi, kumiririra zvakanaka, uchasangana nevanhu vanoita zvakashata vanenge vachida kukudzivisa. Vaona kuti chokwadi chakunobuda pachena, vanhu vakunoramba kuzvinyirirwa. Vachakumaka, asi kuti inini ndakazvimiririra semunhu. Ndakambozvitaura zvakare asi ndoona kuti regai ndizvitaure zvakare kuti handivhundutsirwe maererano nezvakaita sezvokundisendera mamessages nokuti chandatomiririra ndatosungirira pachiri ende handisi kuzomira handisi kuzoneta kusvika tasvika kwatinoda kuti tisvike isusu semayouth.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Munyaradzi nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, tinotenda nemiwo.
Manga makateerera kubva kune vanoona nezvekurongwa kwemabasa mudunhu remasvingo vachimirira sangano reYard mukoma Munyaradzi Roshwaya. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Tosangana zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru vechidiki. Tokupai kambo Gungwa kubva kuna Alec Machesu. Kamwe kedzimboi dziripa damba refu idzva raAlec Machesu tsoka dzerwendo akakanonzi Gungwa. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare musoro wenhau. Mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa vokurudzira vakashungurudzwa pamwe nevakashungurudza kuti vabude pachena. Rimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union rotambira kurudzira yekuti varimi vefodya vavhure mabhuku ekumabhanga senzira yekudzivirira kubirwa mari kana vachinge vatengesa fodya yavo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitimurare zvakanaka vateereri.